Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 22 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Ramaja Street muHarare rinoti mapurisa anofanira kuongorora mafiro akaita vaHilton Tafadzwa Tamangani vanofungidzirwa kuti vakaitwa akafira mberi vari mumaoko emapurisa. Hurumende yopomera vana chiremba mhosva yekuramba kuita nhaurirano. Nasi tiri kuenderera mberi tichiita hurukuro nenyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare Ramaja Street muHarare nhasi rati mapurisa anofanira kuti aongorore mafiro ava Hilton Tafadzwa Tamangani vanofungidzirwa kuti vakaitwa akafira mberi nemapurisa musi wechishanu svondo rapera. Vatamangani nevamwe vanotengesa mumigwagwa vanonzi vakarohwa nemapurisa vachifungidzirwa kuti vainge vaine chekuita nemaheremeti ainge awanikwa paRobinson House muHarare aifungidzirwa nemapurisa kuti aida kushandiswa nevanopikisa kuita zvemhirizhonga. Asi zvinonzi zvakazobuda pachena kuti maheremeti aya ainge atengwa zviri pamutemo nemumwe muzvina bhizimisi wemuHarare uyo akamboenda kunobvunzurudzwa nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata gweta revanotengesa mugwagwa ava vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandevere.
Hurumende inofanirwa kutora matanho ekuti vaongorore mafiro akaita mukomana wezvivagodzoka kudare vachiudza dare kuti munhu yakafa sei zvakafamba sei musi wa 5 November ndozvataura dare izvozvo. Asi dare ratiro harikwanisi kutipa mutongo kuti mukomana wakufa aonekwe napathologist waanoda kuti aone kuti chii chakakonzera kuti afe. Asi dare rati hazvina chinotimisa isu kuti tipanongopiwa munhu wedu paongororo kuti akafa nei.
Saka mutumbi wake unotarisirwa kuti unopedzwa rini kuvhenekwa navana chiremba vehurumende uyu uye mhuri yake ingakwanise kuzouwana rini?
Ndanga ndisati ndavanzwa kuti vana chiremba vanokwanisa kuzvipedza rini. Mhuri yacho yanga iri kuparire nyatwa nhasi mangwanani asi nezuro takaenda mabhuta ekuofisi kwedu vachida kunzwa kuti mutumbi unowanikwa rini. Havana kupiwa zvizere kana kuti havana kupiwa saizvo zvokuti mutumbi uyu uchaonekwa rini. Asi isu taitira matsamba zvakare kutoda kuti mutumbi uyu uonekwe nana chiremba vatinoda. Saka pane zvinhu vasati vaziva kuti mutumbi unokwanisa kuwanikwa rini.
Pane mashoko ari kupesana kuti vakaonekwa here nana chiremba vari mutirongo. Takanzwa hurumende ichiti hongu vakaonekwa nana chiremba asi sangano renyu richiti makaisa chikumbiro hazvina kutambirwa. Nyaya iyi yanyatsojeka here manje?
Nyaya iyi haisati yajeka. Isu mazivi ratinoenda ndeye kuti munhu wedu haana kuonekwa nana chiremba. Zvatinonzwa nezvakazoitika nevamwe vake vaiva navo muchitirongo ndezvokuti munhu uyu akatozomhanyiswa kuchikiriniki chemujere. Vaona kuti zvinhu zvatoipisisa, vaona kuti munhu aakuzvimba, vaona kuti zvinhu zvaakushata, ndo vakamhanyisa kuenda kukiriniki iyoyo iri muchipatara. Hapana ana chiremba vakamuona. Isu patakanzwa kuti munhu wedu aakurwarawo zvakanyanya takaendesa chikumbiro kukasira kuti no munhu uyu ngaaonekwe nachiremba uyo anoda. kuti matsamba edu nezvese vakaramba kuzvitambira vanhu vekujere kana kutambira chikumbiro chese vakaramba kuchitambira.
Ko vamwe vaangainavo vakasungwa nemufi vanziwo nedare nhasi?
Vamwe vakaanawo vese vakabudiswa nezuro nebhel kuti vatongwa vachibva kumukumba. Nhasi vanga vangouya tichiitira nyaya yezvikumbiro zvanga zvaitwa nezuro ndozvavanga vavinga nhasi. Havazonzi vadzokevo kudare redzimhosva musi wa 5 November wakare.
Maamaisa zvikumbiro zvipi apa zvanga zvichinzwikwa mudare?
Zvikumbiro zvatatu takangaisa ndizvo zvokuti paongororwe mafiro emukomana uyu uye futi kuti paongororwe nenye chikumbiro zvichiti aonekwe namapathologist ake aanoda. Ndozvikumbiro zvataitaita asi sevanhu vakasungwa pamwe chete panongodzokwa nyaya yemukomana uyu munhu vanofanira kuramba vachingodzoka nekuti vari parekodhi rimwe chete.
Gweta revanotengesa migwagwa vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandevere vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, dzimwe nhengo dzeMDC nhatu dzakasungwa nekurohwa dzichiratidzira panze pedare iri nezuro dzapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhengo idzi dzinoti vamakomborero Haruziveshe, vaDenford Ngadziore vanovakanzura uye vaJohn Matoratora. Zimbabwe Republic Police kana kuti ZRP inoti iri kushushikana zvikuru kuti iri kutadza kudzora munyika vanhu vaimboita zvematongerwo enyika vari kupomerwa mhosva dzeuori nekuda kwekuti sangano reInternational Police Organization kana kuti Interpol harisi kuda kubatsira sezvo richiona sekuti vanhu ava vari kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro peInternational Treaties Bill pamusangano wange wakarongwa nekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vamatanga vati kunyange hazvo Interpol ichisungirwa kubatsira ZRP kana ichida vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika, pari zvino izvi handizvo zviri kuitika. Vamatanga vati Interpol haisi kubatsira ZRP kuunza vanhu munyika, zvikuru sei vaye vakamboita zvematongerwo enyika.
And of late there has been a development within Interpol where they suspect that ZRP is
mazuva ano pane zviri kuitika kuInterpol apo vari kufungira kuti tichikuda kusungira vanhu ava zvematongerwo enyika. Saka Interpol iri kuti haikwanisi kutibatsira. Chero panopara munhu mhosva muZimbabwe akandotsvaka upoteri kune imwe nyika, Interpol iri kuti haikwanisi kutibatsira.
Vati nekuda kwaizvozvo vachanyorera kubazi rezvemukati menyika kuti kana zvichibvira bazi iri riite zvibvumirano nenyika dzinenge dziine vanhu vanodiwa neZimbabwe kuti vadzorwe vazomiswa mumatare edzimhosva muno.
That's why I'm trying to come up with this facility where my ministry.
Ndosaka ndiri kuda kuti bazi redu ribatsire kuti kana munhu apara mhosva akatizira ku South Africa tinokwanisa kutaura nenyika iyi kudzura munhu iyeye kuno.
Bilaterally we should be able to bring back such person.
Imwe nhengo yekomitii amai Barbara Rhodes vaudza vamatanga kuti ZRP inofanira kusunga vanoita zvematongerwo enyika pavanenge vapara mhosva, kwete kuzovatsvaga kana vachinge vasiyana zvematongerwo enyika kana kuti vachinge vaenda kunogara kune dzimwe nyika.
But isn't it very important for us to say when I am a politician?
Amone nese kuti zvakanaka kuti kana ndichinge ndapara mhosva ndiri politician ndisunge ipapo, kwete kumira kuti ndisiye zvematongerwo enyika kana kubuda munyika kuti muzonditsvaga muchida kundisunga.
To go out of the country.
Asi vamatanga vati munhu asingasungwe chete ari pabasa mutungamiriri wenyika. Vamatanga havana kudoma vanhu vaimboita zvematongerwo enyika vari kudiwa kuti vazomira mumatare edzimhosva muZimbabwe. Munyori mubazi rezvemukati menyika vaMelus Machia vati chinodiwa panyaya yeZRP neInterpol kutaurirana pamwe nekuona kuti chibvumirano chavo chekudyidzana chinoti chii.
The problem would be addressed straight with Interpol.
Inyaya ino unofanira kugadziriswa neInterpol. Poiswa mutemo pachishandiswa United Nations kuti kutsanangure mashandira anofanira kuita Interpol, kwete kuti Interpol irege ichiita zvainoita, izvo zvinokanganisa mashandire emapurisa kubva kunyika dzakasiyana-siyana.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reInterpol panyaya iyi. Sachigaro vekomiti yekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vati musangano wanhasi wange uine chinangwa chekunzwa kubva kumapazi ehurumende kuti sei Zimbabwe ichisaina zvibvumirano nemasangano akaita seUnited Nations, African Union, SADC nemamwe masangano, asi isingazoise zvibvumirano izvi mumitemo yayo. Vaparadza vati zvinosuwisa kuti kutanga kwegore rino Ishe Charumbira vakatadza kusarudzwa kuve mutungamiriri wePan-African Parliament nekuda kwekuti Zimbabwe haisati yaisa runyoro rwayo pachibvumirano chePan-African Parliament. Vamachiya pamwe nevange vakamirira munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaStuart Nyakotho vati hurumende iri kuedzana pose painogona napo kuona kuti nyika yaisa mumitemo zvibvumirano zvese zvainenge yasaina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika munyika yeRussia nhasi pamberi pemusangano weRussia Africa Economic Summit. Musangano uyu uri kutarisirwa kutanga mangwana uchipera nemusi wechina mudunhu reSochi. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nasachigaro weAfrican Union vari mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi ndivo vanenge vari masachigaro pamusangano uyu. Vatungamiri venyika dzemuAfrica makumi mana nevatanhatu ndivo vari kutarisirwa kuva pamusangano uyu. Vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe vanoti vari kutarisira kuti vanobuda nechouviri kumusangano uyu sezvo vagara vachidyidzana munyaya dzezvezvicherwa kunyanya zvakaita semangoda, goridhe neplatinum neRussia. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeZANU PF uye vakambotungamirawo sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati misangano iyi yakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Blessing Russia pachayo is a developed country. Ine zvinhu zvakawanda, very strong manuclear and all that. Asi ma industry wo futi they are very developed. Ma minerals vanotenga akawanda, saka inengangoti senyika yakaita seZimbabwe ine ma minerals akawanda. I think relationship yakadaro inobatsira. Provided zvatinomaina zvacho zvichiprocesswa muno muZimbabwe. Ndinotoziva kuti tagara zvakanaka. Dzimwe nyika vana America vana China vanoziva kuti Africa ndiye ina maresources ake akakosha kana neEU pachayo. Saka Russia yanga yasarira, saka yakutiwo regai kuti organizewo isiwo tidini tiwane umwe mukana wekuti dei tahunzawo tauya kuti tenga upfumi hwemuAfrica vachivaka nyika dzavo. Vanoramba vachienda pamusoro isiriraro mashure. Saka izvozvo zvoda kuti zvitariswe nevakuru vedu kana vanonegotiata mabhizinesi kana vanonegotiata madeals zvichida kuti zvitariswe zvoona kuti Africa iri kubenefita here pamaarrangements dzisari kuitwa.
Asi mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti avo vaimbovawo gurukota rezvemari vanoti vamunangagwa vachadzoka ari maoko chete.
Hapana chinobuda apa, ndivo anongonzi pachirungu matalk shows. Kubva 2017 tichingotaurwa nenyaya dzemamega deal, mega deal, mamega billions. Hapana kana chabuda because hakuna trust issues, hakuna confidence issues. And then kuba kunoita vanhu ikokoko ari kunopemha mari asi ari kufamba nejeti inopfuura yaPutin. So vanangu vokuseka kuti haiita uri benzi.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara avo vati chakachenjedza ndochakatanga.
I think maonero andandiri kuita inini ndeyekutoti dai tambotanga taisa musoro pamwe chete amboita apa tichingu yatinoti take stock of munoziva Zimbabwe nguva yapfuura takasaina madhiri akawanda nenyika dzakawanda but hatisi kuona pundo itso inonyanya kubatika so far in terms of zvata tasaindirana nedzimwe nyika nemamwe mainvestors. Saka izvozvo ndo chekutanga chachifanira kuitwa tisati tapinda nezvakare mamwe madhiri nemaRussian investors.
Ko, chii chinoda kuitwa neZimbabwe kuti ikohwe pakuru? Tabvunza vachitambara.
Muzimbabwe pari zvino dambudziko ratinaro nderekuti mitemo iri kungochinja yatigati policy instability uye even kuita mabhizinesi muZimbabwe kuri kudhura zvakanyanyisisa. Saka mainvestor mazhinji anopedzera kuti rega ndimboise mari yangu paZambia, rega ndimboende paMozambique.
Vabiti vatsinhirawo mashoko aya.
Angati gadzirei nyaya yanetsa muno yematongerwe enyika, nyaya yanetsa muno yekubhinya vanhu, yekuponda vanhu, nyaya yanetsa muno yekuba. Totaurana senyika, totsvaga masolutions, kwete zvekuda kubatana kumeso, zvekunyeperana, amunoti masanction zvenhema.
Asi vajokonya vati havatenderane nevanoti vamunangagwa vari kusungirira mari pagumbo rengwe.
Nhamo yatinayo ende waya Zimbabwe yaenda kwayaendawo ndeyekuti vana America, nyika dzatanga tichidyidzana nadzo kubvira makare, ndo dzacho dzakatitemera zvirango zveupfumi. Saka vana America pese pavanenge vachiita, vanenge vachiitira izvozvo kuti vatitsunye isusu tirege kubudirira pane zvinhu zvedu. Saka iyo zvakakosha, handifungi kuti tikatarisa nyaya idzi nenzira yekuti vatiosenzana vahatisi kubhenefita, tingakanganisa. Tototsvagawo vatsva vachifungawo kuti pane zvatogona kuvapa naivo vanhu zvavanogonawo kuwanawo kwatiri. Saka ingangovayo pfungwa yavamwe, inini I don't hangu subscribe nati kuti tirikutambisa nguva, handifungi kudaro.
Musangano weRussia Africa Economic Summit uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nezveumizha mumabhizimisi kana kuti Innovation Territory, uye wakarongwa neRosa Congress Foundation, Russia Africa Economic Forum uye Russia Export Center neAfri Exim Bank. Uyu musangano wakadai wekutanga uri kuitwa neRussia nenyika dzemuAfrica.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ili ndini Maikove. Ndino koka yukti mpinde mchirongwa chedu, chewe chidiki che The Connection, nasi maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa, tukurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi wenyika. Uye, zuare Anti-Sanctions Day, iro rine chinangwa chekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nezanu PF. Kana mchine upinda mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp, panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection na 8 PM.
Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nevebato rezanu PF. Takatarisa zuva rakatarwa nesangano resadak remusi wechishanu rekuti nyika dziri mugungano iri dzibatane pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodyidzana navo vakatemerwa zvirango mushure mekupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, kusaremekedza zvivakwa zvevanhu uye kusagadzirisa upfumi hwenyika. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Zvirango izvi zviri kunzi nehurumende zviri kuremera vana veZimbabwe zvakanyanya, zvekuti kuramba kwazvo zviripo hakuna kusiyana nekutongera munhu rufu, nekudaro zvinofanirwa kubviswa nekukasika. Munyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hurumende yavo yakafadzwa zvikuru nechidano chakatorwa neSADC sezvo zvirango zvarwadza vana veZimbabwe.
Isu takafara zvikuru nechinhano chakatorwa neSADC nokuda kwekuti masanctions arwadza Zimbabwe. Haafaniri kuvapo, hapana chatakatadzira America kuti titemere zvirango. Nyaya yezvirango iri pakuti takatorerei minda yedu, ndo panobva nyaya yezvirango. Asi isusu kutorerwa minda kwatakaitwa veAmerica vakatopa promise painegotiatwa independence kuti vachatipa mari yekuti titenge minda kuvarungu. Havana kuunza mari iyi yekuti tizotenga minda kuvarungu tigogwera vanhu vedu. Asi nyaya yekunzi titore minda tigwere vanhu vedu, vanhu vese vakawirirana pakanga pachinegotiatwa independence yeZimbabwe. Asi taakuti tatora nyika yedu, vakava vachifara zvikuru vanhu vedu vachiramba vachitambura, tisati tatora minda yedu. Saka isi takatora minda as an act yesovereignty yenyika yedu.
VaMangwana vanoti Zimbabwe yakaita sarudzo dzakachena dzakarumbidzwa nevakawanda. Vanoti nyaya hombe yakaita kuti nyika itemerwe zvirango ndeyekutorwa kweminda kuvachena ichipiwa kuvatema. VaMangwana vanoti hapana chavanofanirwa kunzi nenyika dzekumavirira idzi vagadzirise, kunze kwekuti nyika idzi dziri kuda kungoti ZANU PF ibviswe pamasimba ekutonga.
hapana chatonzi tigadzirise. Maonero angu ndeokuti vakangomirira kuti dai ZANU-PF mabuda mupawa, nokuti hapana chatirikukanganisa. Maelections takaita zvakanaka, zvakataurwa nomunhu wese, and maelections atiri kuita ari kungofanana namamwe ari kuitika muAfrican States.
Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ragarawo richiti Zimbabwe haina zvirango zvinganzi zviri kuomesera nyika, asi kuti kutadza kutonga kweZANU-PF ndiko kwakaita kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vanoti zvirango zviri munyika zvakatopiwa kuvana veZimbabwe nehurumende kuburikidza neuori pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yemasanctions inyaya inongotaurwa nevazanu vachitsvaga maexcuse yekutadza kutonga, vachitsvaga kuvharidzira kutora kwavari kuita mari. Mari inongonzi yaipuwa ichibuda mureserve bank kubva zvavakapinda 2018 kusvika 2019 pakatorwa $3 billion ikanyangatika. Pane vanhu vashoma nene zvipururu zvevanhu zvakaiswa kuti zvisafamba zvichienda kuAmerica, zvichienda kuUK, uko kwavaigara vachienda vachinoparadza mari yenyika. Ivavo vanhu ivavo ndovoti aiwa kune masanctions. Hakuna sanction iripo kutadza kutonga kwevarume ivava.
Izvi zvinotsigirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga, avanoti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika pachinhano chinoita kuti zvirango zvibviswe sezvo ichiri kuramba ichityora kodzero dzevanhu.
Manzwira atiri kuzviita ndeyekuti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika chaipo ipo, nekuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa. Zvimwe zvakatarwa zvekuremekedza zviri mubudiro remutemo renyika yeZimbabwe hazvisi kuitwa. Vaya vakatyora kodzero, kusanganisira vari mumauto nemumapurisa, havana kusungwa, havana kuiswa pamberi pematare edzimhosva. Asi toonazve kuti panze pekugadzirisa zvinodiwa, zvakatarwa, zvinozivikanwa, hurumende yeZimbabwe iri kuita chipata ishi kuunganidza vanhu kuti vafambe mumigwagwa. Zvisiri izvo zvakataurwa zvemumigwagwa hazvinei nekubiswa kwezvirango zvishoma zviri pavatungamiriri veZANU-PF.
Kufora kuri kuitwa nemusi wechishanu hakusi kwekutanga kuitwa munyika panhau yezvirango iyi. Muna 2011 zviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana muHarare pakaparurwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chirongwa chekuti zvirango zvibviswe, paine chinangwa chekuunganidza masiginecha anosvika mamiriyoni maviri aizosvitswa kunyika dzekumawirira dzakatemera vamwe muhurumende zvirango. Izvo zvinonzi nehurumende ndizvo zviri kukonzera kutambura kweveruzhinji. Gore rapera, masangano anoti reZimbabwe National Elders Forum neFaith for the Nation Campaign akabatana mukukurudzira hurumende yeAmerica pamwe neEuropean Union kuti vabvise zvirango zvinonzi zvakatemerwa hurumende yeZimbabwe izvi. Masangano maviri aya akaparurawo chirongwa chekuunganidza masiginecha anosvika miriyoni imwe chete evanhu vanoshoropodza zvirango. America yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA muna 2001, ukuwo European Union ichidzikawo zvirango muna 2002 zvakanangana nevamwe muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaMugabe. Izvo zvairambidza kufamba pamwe nekuvharira mari dzavo mumabhanga ekunze, uyewo zvaibata makambani aityidzane nehurumende. Chasara kuonekwa ndechekuti kufora kuri kutungamirwa neSADC uku kuchaburitsa chimuko here kana kuti kwete. Ko, vakadzika zvirango ava vachangoramba vakaisa zvimiti munzeve here? Zvose zvichaonekwa mushure mekufora kuri kuitwa musi wa25 svondo rino. Jonga Kandemiri, Studio 7, Washington, D.C.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sachigaro wesangano reHealth Service Board, Dr. Paulina Skosana, vanoti vana chiremba vari kuramwa mabasa, vari kuramba kuuya kumisangano yekuedza kugadzirisa nyaya yemihoro yavo. Vana chiremba vave nemazuva makumi mashanu nerimwe chete vachiramwa mabasa nenyaya yemari dzavari kutambiriswa pamwedzi, idzo vanoti hadzisi kukwana. Dare Labor Court rakati vana chiremba ava vadzokere kumabasa asi vari kuramba vakatsika madziro vachitiwo vari kuda kuenda kudare repamusoro-soro kunopikisa mutongo uyo. Ngatinzwei hurukuro yataita na Dr. Skosana.
The last thing that was negotiated for was the bipartite which the doctors did not attend.
Vana chiremba ava vari kuramba kuuya kuzoita hurukuro nesu vari kuti havadi kumirirwa neHealth Apex Council. Chibvumirano chatakaita nevamwe vashandi vehurumende ivo vakaramba.
The health workers have various health specific allowances.
Vanga vari sachigaro wesangano reHealth Service Board, Dr. Paulina Skosana. Asi vakafanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vachimirira vana chiremba vatawanda zvakada vatiwo hurumende ndiyo isina kuzvipira pakuita nhaurirano.
Yes, our salaries have been eroded by 1,500% and the government went on to give us a 100% increment on our
hongu mihoro yedu yamedzwa nezvikamu chiuru nemazana mashanu kubva muzana, asi hurumende yakaenderera mberi ichitipa zvikamu zana kubva muzana pamari dzekubatsirikana kwedu, izvo zvakaita kuti tipedzisere tangowana mihoro iri pasi pezana nemakumi masere emadhora emari yekuAmerica, asi isi tichida mari yakawanda kudarika iyoyo kuti tirarame.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vachitaura vari parunare muHarare.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection, nhasi manheru na 8 p.m. Nhasi muchirongwa tiri kurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uye zuva reAnti-Sanctions Day, iro rine chinangwa chekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nezanu PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 p.m.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Zvongo yediapera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare ramajistrate muHarare rinoti mapurisa anofanira kuongorora mafiro akaita vaHilton Tafadzwa Tamangani vanofungidzirwa kuti vakaitwa kafira mberi nemapurisa. Urumende yopomera vana chiremba mhosva yekuramba kuita nhaurirano, asi vana chiremba ava vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku vi.